Mutongi wedare repamusoro, amai Lois Matanda Moyo, vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi, danho ramudzvitu wekumasvingo, varei hove rekumbomisa kushanda kweCotrad mudunhu iri kwakaitwa vhiki rapera. Gweta reCotrad vaDanford Alimani, avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudze Studio 7 kuti dare rasendeka parutivi kumiswa kwemabasa eCotrad sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vabvunza vanga vakamirira DA neMinistry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakativo aiwa vanga vasina chokupikisa. Nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndeyekuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community tolerance and reconciliation and development trust, and chokupedzisira DA vanziwo ngavabhadhare makosti.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCotrad akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCotrad vazivanai Muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru neoutcome yabuda mudare iyi nokuti yatipawo masimba ekuti tidzokere kumacommunities edu kumasvingo tikwanise kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCotrad vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi, kumiswa kwakaita sangano reCotrad kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko, uye wanhosi vagari vekumasvingo vakava nekubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA wemasvingo district.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.